Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 chikumi June 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa neCOVID-19 nezuro, asi vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Sangano reHarare Residents Trust rinoti riri kushushikana nedanho rehurumende rekuputsawo dzimba dzevakavaka zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri churu chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 1632, asi vanhu zana nevanomwe 107 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvitatu, zvine zana rine makumi mana nevanomwe 693,147. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane gumi nezvitatu, zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe 413,911. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nemumwe 621. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi mana nevapfumbamwe 249 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri nemumwe 201 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe, zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevashanu 39,959. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe, zvine vana 37,004. Zvichakadaro zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19, hurumende yadzikazve mitemo yokurambidza vanhu kufamba-famba uye kuungana. Kutanga nhasi muvhuro, hurumende yarambidza kuungana kunze kwevanhu vari kuchengeta vafi. Muchato nemitambo zvave kurambidzwa zvakare. Mahofisi ose anzi ashandise vanhu vasingapfuuri zvikamu makumi mashanu kubva muzana, kana kuti 50%. Mabhawa nenzvimbo dzekutandarira dzanzi dzicharamba dzakambovharwa. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina kuti vatiudze zviri kuitika nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe.
From my news reports atiri kuona it seems like my numbers are akwira compared to last year. Some estimates are saying we are seeing 5 times the numbers that we saw same time last year, and it seems like some regions like Wanakwekwe they have seen higher numbers. So it seems like Panama efforts to try to curtail the spread of COVID-19. That's what I can say in a nutshell. Mr. Wandende, the virus, you know, we know how it spread ne respiratory route. So whenever people come together, Panama infection, it means the virus is going to spread. So what is happening is that, so that means that the virus is in the same chance or even higher because of my resistant variants. It would be spread until enough people are vaccinated in Zimbabwe.
Asi zvanga zvitwa nehurumende kusvika pari zvino zvanga zvakanaka hazvo zvichibatsira kuti chirwere ichi chigone kukontroleka.
No, na chiri a little bit mystifying. Ndechekuti I think we have been up and down, like in the past 2 weeks akaona ma crowds aripo like pa and the other gatherings that the government was commissioning. So what is happening is that as long as the pasina vanhu vakakwana vati vabayiwa nhomba kuti tive neyatinoti herd immunity, machances ekuti virus is spread whenever people come together, whether pama funerals, whether pama political gatherings, whether kuma church. Zvandingataura Mr. Wandende ndezvekuti manumbers anokwira as long as vanhu vari kusangana kana kumakereke kana kumandufu kana kuma political gathering kana ma sports events. Nenyaya yekuti as long as pane vanhu vakawanda vane chirwere checovid-19, vanhu vava pasina health immunity yaya tagara tichitaura, it means that whether it's this month June, whether it's in May or January this year, risk yekuti vanhu vabatire chirwere checovid-19 inenge yangoda kufanana. If anything, being a variant, I think I'm more resistant, that will spread faster, like the India, South Africa, Britain. It means that the awareness no one's able to parallel more. Now, what I think is important is with the gatherings and so forth, my measures are going to remain very closely tied in terms of my numbers on the ground, which should be informed by surveillance, which are surveillance, because as we know, when we go under running, one is aware, but number symptoms. So without any kind of serious surveillance, we don't know how bad it is in the community. So number two, also when you have to buy one on buy effective angani, that will determine when my measures should be less restrictive.
Awo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare ne Studio 7. Rimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vanoti vari kushushikana nedanho rehurumende rekuti ikapedza kubisa vanhu vanonzi vari kutengesera zvisiri pamutemo mumigwagwa, vanenge voputsa dzimba dzevakavakavo zvisiri pamutemo. Mashoko kuvatori venhau uye kuStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakapoteredza vatafadzwa muguti. Vakatenda kuti vose vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kana zvimwe zvivakwa zvichapwanywa. Dare repamusoro rakambopa vanotengesa mumigwagwa mukana wechifema, sezvo rakati hurumende namakanzura vambomira kupwanya zvinhu. Vachitura mutongo wavo svondorapera, mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore vakati makanzura aya nehurumende havana kutevedzera mutemo weRegional and Town Planning Act, uyo unovasungira kuti vatange vaenda kumatare kunopiwa mvumo vasati vatanga kupwanya zvinhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Sesangano reHarare Residents Trust chine gwaro rataona riri kuratidza sekuti rabva kuhofisi yaProvincial Development Coordinator watafadzwa muguti. Gwaro iri riri kuratidza kuti kunyangwe kanzuru nehurumende wakapedza kupwanya zvinhu zvakawakwa mumasaidhi memigwagwa mukati meHarare Metropolitan Province, wachaenderera mberi wachiita murambachina uyu wachipwanya matakshops akawakwa zviri kunze kwemutemo vachipwanya zvakare dzimba dzakawakwa zviri kunze kwemutemo vachipwanya zvakare kunyangwe nema walls akaiswa padzimba dzewanhu anozikanwa kuti majurawo
sesangano muri kuti kudii nedanhe
isusu sesangano tinofunga kuti hurumende daiya nyatsoita chinhu chimwe chete panguva ikakwanisa kuchenesa migwagwa yedu vachiedza kugadzirisa kuti vanhu vateedzere mutemo vanhu vaite zvinhu zviri maringe neconstitution maringe ne mutemo weRegional Town and Country Planning Act, Roads Act, uye Urban Councils Act. Zvichabatsira kuita kuti motokari dzifambe zvakanaka uye kuti pasawe nemamwe matambudziko anosanganikwa nawo tichitarisa pamitemo. Asi kana woenda kudzimba, uku kudzimba kunoda kunge hurumende ichiwe nenguva yekuti itedzere zvakanyanyisa mutemo
seizvozvo zvakakosha
kuitira kuti vanhu vanga vachiita mabhizinesi avo vagonewo kuwana zvavangaite vabve zviri pamutemo ngekuti vamwe vazhinji vane mapepa avakatopiwa nevashandi vekanzuru anovaratidza kuti zvakaitwa zviri pamutemo asi kunyangwe zvanga zviri zvehuori saka tinotarisira kuti hurumende inofanirwa kuti kana yapedza zvekuchenesa migwagwa yedu yaita kuti vanhu vari kuita mabhizinesi avo mumaroad intersections mumatiwi memigwagwa wabviswa government haifanirwa kuperera ipapo inofanirwa kurongera makaseos nevamwe vari kuita izvozvo kuti varegistwe zviri pamutemo wapiwewo nzvimbo dzekushandira dzinoiswawo zvimbuzi dzinoiswawo tamaki yekuti wagone kushandira zvakanaka panoiswawo mashedzi nemastorehouses ezvinhu zvavo kanzuru yoweyaridzi wezvinhu izvozvo
misika yakadai ingavakirwe kupi chaizvo vashumba
zvinofanirwa kuitwa nechekunze kwedhorobha kunze kunoshandira vazhinji kunze kwedzimba kuitira kuti vanhu vanenge vachida kuenda kunoona dzimotokari vanokwanisa kufambawo chinhambwe kubuda mudhorobha vasingakanganisi mafambiro emota saka isusu tiri kukurudzira kuti hurumende tichitarisa tsamba yava muguti ngaimbomire nyaya yekuedza kudzabvurana nevanhu ngekuti vanhu vazhinji vamwe vari kutoraramira imomo mumashakes asi tiri kuti kunyangwe zvakadaro hurumende inofanirwa kuve nehwaro wekuti vanhu vanodzidziswa vanhu vachitsanangurirwa vanhu vachiona kuti hurumende iri kuda kugadzirisa zvinhu asi iri kuteedzerawo zvakare mutemo
mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 zvikwata zvezvimwe zvizvarwa zvemusouth africa zviri kuti vabva kure vose vasina magwaro okugara munyika iyi vave vabuda musouth africa musi wa16 chikumi kana kuti june usati wasvika vanhu ava vari kuti kuswera mangwana chitatu vachabisa zvechisimba vabva kure vasina magwaro ekugara musouth africa vachivhara mabhizimisi evanhu ava zvechisimba zuva rajune 16 izuva rinokosheswa musouth africa sezvo riri zuva rekurangarira vana vechikoro vakaurawa musoweto mugore ra1976 sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch rinoti rakumbira masangano esadac neafrican union pamwe chete nehurumende yesouth africa kuti vaedze kuita zvese zvavanogona kumisa zvirongwa izvi richiti sezvo pane mamwe masangano ari kurongawo kumisa vanhu ava panogona kuita mhirizhonga yakaipisisa pakafa vanhu vazhinji mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika Vade wa Mavinga vauza Studio 7 kuti zvinonetsa sangano ravo sezvo hurumende ye South Africa isina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi re South Africa rinoona nezvomukati menyika asi tabata vaMavinga.
Zviri ku South Africa zvakaoma zvinokunda ngoma kurira. Kune mapoka akasiyana evanozviti vagari zvizvarwa zvemu South Africa vari kuronga kuti musi wa 16 June vanofanira kuti vaungane ku Deep Kloof kuSoweto vachiita misangano yekukurudzira kuti mabvakure ese vanogara muSouth Africa vadzingwe nechisimba kana kupondwa kana vachinge vasina kubva muSouth Africa. Zvakarewo tiri kunzwa kuti kune mamwe mapoka ari kuti ngatiunganewo tirambe zvachose rusaro raganda rwakadai, tiratidzirewo murunyararo tichiti chengetedzai kodzero dzemunhu wese ari muSouth Africa kusanganisira mabvakure. Asi izvozvo zvinogona kuzokonzera kuti panyanye kuita mhirizhonga, nekuti kazhinji zhinji mapurisa anenge akapeta maoko. Hurumende yeSouth Africa haina chayati yataura yakangoti mwii zvayo sekuti hakuna chiri kuitika. Asi tinoziva kuti zviri kurongwa izvi zvichakonzera njodzi ine mhirizhonga.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi?
Isuwo semasangano anorwira kodzero dzevanhu tichiona izvi tiri kuchema kusangano reSADC nesangano reAfrican Union nenyika dzese dzeAfrica dzine mizinda yevamiririri muSouth Africa kusanganisira vana Zimbabwe, Nigeria, Kenya, Tanzania, Mozambique, Zambia, Angola, kuti ngavataure nenyika yeSouth Africa kuti zvizvarwa zvenyika dzavo zvichengetedzwe muSouth Africa. Mapurisa aite basa sebasa arambidze nhunzva tunzva nenharadada idzi kuti dziite madiro adzo pamhirizhonga dzichidzinga vanhu zvisiri pamutemo. Nekuti kana iri nyaya yekuchengetedza mutemo yekuona kuti mapepa ekuva muSouth Africa akanaka here kana kuti kwete, haisi nyaya yemunhuwo zvake, inyaya inenge iri mumaoko emapurisa nemuzinda weinonzi Home Affairs Department. Ndo vanofanira kunge vachitaurira vanhu kuti aiwa iwo mapepa ako akanaka kana kuti kwete. Hazvifaniri kusiyirwa vanhu kuti vangoti ivo hatichadi kuona vabva kure, nekuti South Africa ine mitemo, asi mitemo iyoyi haisi kuchengetedzwa.
Munoti kuhurumende yeSouth Africa,
nyika yeSouth Africa, vakuru veSouth Africa ngavamire chaizvo chaizvo kuchengetedza upenyu hwevanhu. Mapurisa anzi ngaaite basa ravo, kwete kurega vanhu vachikonzera mhirizhonga zvisina tsarukano zvisiri pamutemo.
Masangano ari kuda kupikisa zvemhirizhonga iri kurongwa iyi ndeapi?
Masangano ari kuda kupikisa zviri kuitwa zvemhirizhonga yakanangana nemabvakure vari muSouth Africa masangano evashandi, matrade unions, zvakarewo masangano anomirira vanobva kunze kwenyika nevashandi nevapoteri, vari kuti aiwa hatingangopeti maoko tichiona mhirizhonga ichirongwa ichizoitwa. Saka tinoda kuti tiitewo kuratidzira kwedu murunyararo kwekuti kodzero dzevapoteri, kodzero dzevabvakure dziremekedzwe muSouth Africa. Ndo urongwa huripo. Tinovimba kuti hurumende yeSouth Africa nemapurisa emuSouth Africa vachange varipo kuchengetedza runyararo nekuona kuti hakuna mhirizhonga inoitwa, uyezve hakuna kudzingwa kunoitwa vanhu kuzviri kunze kwemutemo kunyangwe vari vabva kure mukati meSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavinga vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kuroneko rinoti zvichitevera kukwira kuri kuita mhosva dzekurwisana nekupiwa kwezvinhu, mapurisa kuLupane arabidza kwemwedzi mitatu kuti vanhu vafambe nezvombo zvinokuvadza zvakaita semapanga, mabemba, rekeni, matemo, mapfumo, chimbo nezvimwe zvinokuvadza. Shondo rapera, mapurisa munzvimbo yeHwange kuMatabeleland North neBulawayo akaramidza kuti vanhu vafambe nezvombo izvi vachiti kuurawa kwevanhu kuba nekurohwa kwevanhu zvave kunyanyisa. Zimlive.com inoti sangano reZimbabwe Miners Federation ravhotera muzvare Henrietta Rushwaya kuti atungamire sangano iri kwemamwe makore mashanu ari kuuya. Muzvare Rushwaya akamirira kutongwa nemhosva yaari kupomerwa yekuedza kubudisa munyika zvisiri pamutemo goridhe rinorema makeiji matanhatu. Yayo nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makasimba here? Aiwa, ndiri mupenyu, ndini zvangu mavedzenge, ndiri pajozapo ari kuNational Army. Akaenda zvipa recruitment yakaita zvimwe manje apa. Chirinetsa ndechekuti handisi kuti zvidai zvaibvira ka. Ndanga ndichikumbirisa kuti mumbotipo Minister of Defense vandiwe upa muchingura ndiri ambouya wapo vambotaura kuti tiriudzwa kuti ndakatoziva meseji yezuro kuti mwana nemwana anga ubereki hanzi chipiwo $30 chimbogadza zvinhu for 3 weeks zvina zvaume hakuna chikafu chitimbonya kuitika kwekweya corruptioni chii ndo basa rofanatwa nekomishina zve hanzi vana matanda moyo jiyayameno ndo basa ranofana kuzvari kwozoti chechipiri pane matare emuzimbabwe aya matare emuzimbabwe anondinetsa inini muriona pana nyaya ya Chief Justice vamalaba pakanopikisiwa zvakabva zvanzi mutongo waiswa bhasaisa vamalaba ndoaende pai ngava deri pabasa orit vanhu vari kutwadzo radzimbava handi vakanoenda kwai kuti zvevakanopesa wai mutemo usina kuteedzerwa bhatozonzi hanzi nyaya ichazoinzwa nemusi wechina vanhu vachipazira vachigara kupi wai vanhu vezanu pf muchikepu chamatare muchidaro andapa murungosasisa nekuti muri kuziva kuti vagaro musana havambofaka kudai uyezve vanhu ndive mdc alliance musadaro
makadii taitofunga pane nyaya yevanhu avo vari kupfanyirwa zvinhu zvavo kaizvo gavhumendi yaifanira kutanga yavapa vanhu mastendi yekuti vavake voita sei vanopoka vozinonetsa ndechekuti zvakapane kuno kusouth africa vanhu vanenge vachitopuwa mastendi aimba dzakavakwa kani but kuzimbabwe tirikuchitipaizvo kutitraketeka havasi kukwanisa kutipa saka tingatadotsagara mbozi hakuna sosof income inokwanisa kutiuye tishati saka ngavaitawo zvekutizvoita sei zvirerukira vana vezimbabwe kwatokuda kuita utsinyi especially muharare vangu vanongoita kuta utsinyi nyaya yekuti vanenge vachiziva kuti vanhu vomuharare vakavhotera mdc alliance saka vanenge vachida kuvaitira utsinyi kuti hatipanoziva maelections apo vazoona chekutaura kuti hanu handii makaona kuti makanzuro enyaira anova nemdc akakupfanyirai zvamaishandisa saka vhoterai zvanu munogara zvakanaka.
Makadikwa apo vestudio 7 nevateereri vese vestudio 7 chokwadi here munangagwa vatosindurira kusada kuwedzera maticha pei iye zvino muzimbabwe yamusisina dzidzo chokwadi here vana vatomadununa vachatoziva zvokuita dzidzo muzimbabwe yamusisina amunangagwa kuwedzera masoja nemapurisa pei muchitadza kuwedzera maticha anoita kuti vana vave neruzivo here muzimbabwe kana ndimi wovediwei ndo zvamunotoona kuti hurumende yamugabe yaive iri nani amugabe dai vakatomhanyamhanya kudhara vanhu vakatowedzerwa mapeino vana vachitinda kuchikoro amunangagwa nemwoyo wavo ka regai vanzi ndiwo vakaita gukura hundi kuBulawayo ichokwadi nekuti mwoyo wavo wakaoma kuwedzera masoja nemapurisa kuti varove vanhu vari kuzviitira mabasa avo nekupwanya dzimba nekupwanya zvinhu zvevanhu muchitungwiza umo muzimbabwe kuti vanhu vadye nhoko dzezvironda mwari vave nema munangagwa.
Makadii pastudio 7 ndinorwadziwa zvikuru nezvinoitwa nehurumende yezimbabwe. Wai hurumende yezimbabwe ichida kungogara ichirwadzisa vanhu pamwe pacho ukazvitarisa ka unoona kuti chokwadi simita iwe nani kana chakafira wana wa Zimbabwe chaizo wachenda kuhonda iko sinotochi chaya. Nukuti nyango nguwa ya simizika. Hapa imba hitu kwa zeseso uwari zikuto wanu ndo wanu waka pasinga bumigwe pozo uti pozo pani. Hatina umbo nduwa isu sinu sakaita saizo. Pati ne urume ndedi kwa kaitu kwa mrambati ina wanu wakaru kwa jiso wachipuka nyirwa. Hapa muna mabasa hache kuto wanu wanu shanda. Wondo wachora utaanji nukuti upane uwari wakaitu. Uwari uri mkafu mendimomo. Wakuru wacho chayewe wa ndoa kuita uwari uo. Nukuta apana umwe munaneta mkana kuita uwari mzimbabwe. Kana asina pe kutano kwa nisa kumirana hapa achita uwari wacho. Inya yanga ni gamuru kunduwa yiko sunumari ze COVID. Tizingata ure iso zuchiti. 15 billion yaka soa ndi yaka sakatika yema diamonds ya. Aina kana akambo viraka nzuu ya zuniswa na asinenye. Enda apana futa akambo viraka ita shungu jokuda kuta awone. Wamgabewe gafacha wandoa kabunga nyeze 15 billion nyoni. Asi yaka tiko tiko na nasa atito zibuti za kafambasi. Do unonzu uoro ukuri uumpa vawe mande pa msoro soro urukitu kwa mgovernment. Pata kuna anu sungwa enda apana anu prosecute. Asi kupuka njira wano soa ningwa waka. Ah, izi zinorwadza. The same reasons zvakaita kuti vanhu vasenda kuhondo. Futi zvaitove nani tikada kuzvitarisa. Izvi zvatove simanje zviri kuitwa izvi. Vozviziya kuti zvinoguma nekuita sei. Kuno kwanotaura kuSouth Africa kuti kama zvovachinyu. Ava vanhu vane usinye kudai ava ngavazive kuti nerimwe remazuva usinyewo uchasangana nawo muupenyu.
Aiwa, tiri kuda kuti kuZimbabwe vanhu vakuru vambozvidzirawo kunyarana. Maerection akafura zvekudhonzerana zvapera, ndizvo zvinoita zvimwe nyika. Zvapera zvekudhonzerana, zvekukepichana, zvekunyeyana, zvekuita sei sei zvapera. Moumba hurumende yakanaka, mofambisa zvinhu zvakanaka, zvakafanana nevanhu vanorima. Imimi muri kuenda kunorima, vamwe vari kukamana, vari kurovana. Nguva yamunozodzoka kumunda maendesana kuchipatara vayavaya chikafu chiri kuenda. Pamunozotanga kurima avo vari kukohwa. Saka zvakafanana naizvozvo zvatiri kuita munyika medu miyamiya. Ngatisunure, ngatisiyane zvekukepichana, zvekuvengana, zvekutukana, ngatisiye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasvika muBrussels nezuro kumusangano weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. VaBiden vakasimuka kubva kuBritain nezuro mushure memusangano wenyika dzeG7 idzo dzakaita zvisungo zvinosanganisira kubvumirana kwenyika idzi kupa dzimwe nyika bhiriyoni remishonga yenhomba yeCovid-19, kutongesa China nemhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nezvimwe. VaBiden vanoti vanoda kugadzirisa ushamwari hweAmerica nemadzisawira adzo. Mushure memusangano weNATO muBrussels, VaBiden vachaenda kuGeneva kwavachanoita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kusvera mangwana nechitatu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa neCovid-19 nezuro, asi vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Sangano reHarare Residents Trust rinoti riri kushishikana nedanho rehurumende rekuputsa dzimba dzevakavaka zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.